ZTC.
Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 21 kukadzi 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirokwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Dambudziko ndorekuti kuwanda kwevanhu hazvire kuti vanhu vanopota, asi zvandanyatsoona meseji yacho yakabuda parari ndiyo kuti aiwa muZimbabwe muna mapato maviri, kune ZANU-PF neCitizen Coalition for Change.
Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti musangano wakaitwa nebato reCitizens Coalition for Change wakaratidza kuti Zimbabwe ine mapato maviri ezvematongerwo enyika.
Kunyoreswa kwavavhoti kunofanira kuti kunge kuri chinhu chakareruka. Hazvifaniri kuomera vanoda kunyoresa kuvhota kuti vange vachikwanisa kunyoresa. Zvinofanira kuti zvireruke. Saka kureva kuti zvimwe zvezvimwe zvinotarisirwa ipapo zvinodiwa zvacho.
Masangano eZimbabwe Election Support Network neElection Resource Center anobatana mukubatsira vanhu kuti vanoerese kuvhota.
Ufumi hweCanada nokuAmerica hwakabatanidzwa kunge mapasha chaiwo akatosara pasi. Saka ufumi hwose hweAmerica hwakaafektwawo chaizvo. Zvinogona kusaonekwa ike zvino, asi nokufamba kwenguva tichatanga kuonekwa kuti aiwa mabhiriyoni namabhiriyoni oupfumi anga akabatwa.
Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kuvharwa kwemuganhu weAmerica neCanada kwakaitwa zvondirapera hakusati kwatanga kurwadza vagari vemuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nemusi wesvondo, mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakaita musangano webato rapwe wekutanga muHarare pakauya zviuru nezviuru zvevanhu. Musangano uyu wakanga uri wekutsvaka rutsigiro rwebato ravo musarudzo dzemabai elections mwedzi unouya. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti musangano uyu wakabudirira zvikuru kana pachitariswa uwandu hwevanhu vakaenda kumusangano uyu. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti chinovanetsa ndechekuti uwandu hwevanhu vanoenda kumisangano hahuenderani neuwandu hwevanhu vanoenda kunovhota. Vachiti vachamisa vaifanirwa kukurudzira vatsigiri vavo zvakasimba kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuti vakwanise kuzovhota. Vachiti musangano uyu wakakwanisa kuratidza kuti muZimbabwe mune mapato ezvematongerwo enyika maviri chete.
Vachitaura kuzviuru nezviuru zvevatsigiri vavo Zimbabwe Grounds kuHighfield, vachamisa vati bato ravo rakatsvaga nyanzvi dzekuongorora gwaro revavhoti uye havasi kuzorega Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichibera sarudzo.
Declaration yandauya kuzoitaura ndeyekuti munyika muno we will never allow an election that is rigged. Never again is an election going to be rigged. Never again is a 2018 going to be repeated. Ikazvino ndinenge ndiriko kumberi vamwe moterera.
Vatiwo CCC ichaidza zvese zvainokwanisa kudzivirira kubirwa kwesarudzo uye vati rwendo runo kana sarudzo dzikabirwa vanhu veZimbabwe vachazvisunungura pachavo.
Saka panyaya yezek zvavhunduka nezipanera chokutanga zipanera chatinacho kuenda kunotarisa maprocesses ezek kuti anokomplaine mutemo vakasatiterera tukuita malegal remedies asinozvangu makosi kunogona kusamamba zvakanaka we are our own solution kana zvanetsa ndokukumbira kuti yelo ngaingotsukisa yelo ngaingoenda aingonoyeloraisa mustreet yelo ngaide inoyeloraisa kuzeku yelo ngaide inoyeloraisa
sachigaro wezek amai Priscilla Chigumba vanogara havo vachiramba kuti sarudzo dzinobirirwa vachiti vane humbo hwacho vauye nawo kwavari vachamisa vashora mutungamiri wezanu pf vaemarson munangagwa avo vakataura svondo rapfuura kuti mapato anopikisa haasi kuzofa akatonga zimbabwe vachiti vana vezimbabwe ndivo vachasarudza vatungamiriri vavanoda vati hapana chinotadzisa shanduko muzimbabwe vachiti mhepo yeshanduko yave kutenderera musadhik sezvakatoitika kuzambia nemalawi vamunangagwa vakapika svondo rapera kuti zvakaitika kuzambia hazvidzokororwe muzimbabwe vachamisa vakurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti triple c ikunde musarudzo vati triple c ichinge yave kutonga ichawedzera varayiridzi nevashandi vese hurumende mari vachiti vanoda kuti vashandi vehurumende vashande vakafara vachamisa vati triple c ibato idzva uye vati utungamiriri huchabva kuvanhu vati vatungamiriri varipo vakasanobata zvinzvimbo chete uye vanhu vachaziviswa munguva pfupi inotevera kuti utungamiriri huchasarudzwa riini
vanhu vane mubvunzo leadership ichaita sei vamwe ndakaona kuda kuzanganisa leadership yekualliance nekutriple c ariwa yekutriple c muchaiona manje manje inge zvinoni vakasanobata zvigaro vatiri kuti makeyateka kusvikira tadzoka kwamuri kumacitizens tava nebumbiro remutemo movhotera vatungamiriri vamunoda
vachitaurawo pamusangano vagodfrey senengamu vebato refront for economic emancipation vati vanotsigira triple c vachiti ibato richaunza shanduko muzimbabwe
asi kunoungana veruzhinji kuri kutaurwa zvinoita kuti nyika iende mberi tinoenda kunhimbe iyo yamutirambidzi ndosakatauya pano kuti tiuye kunozokutsigirai president advocate chamisa as the front for economic emancipation in zimbabwe yes we may have different ideologies we may have different views on certain things but one thing for sure is you are a force to reckon with
vachamisa vashandisa musangano sekuratidza veruzhinji nhengo dzichamirira bato ravo musarudzo dzemabyelection uye vati musangano wakaita sewanhasi uchaitwawo mumatunhu ese ari kuitwa sarudzo dzemabyelection utungamiri hwebato iri hwakasanobata zvigaro hunosanganisira vatendai biti amai lenet karenyekore navajob scala vapinda mumusangano wanhasi sarudzo dzemabyelection dzichaitwa musi wa26 mwedzi unouya kutsiva nhengo dzeparamende nemakanzuro akafa kana kudzingwa basa pane zvigaro makumi maviri nezvisere muparamende nezvigaro zana nezvishanu zvinoda kuzadziswa mumakanzuro ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare nestudio 7 masangano ezimbabwe election support network zesni neelection resource center erc anoti sezvo akazvipira kutsigira nekukurudzira utongi hwejekerere ari kutarisisa manyoreserwo ari kuitwa vanhu vanoda kuzovhota asi vachiti vari kuita basa iri vakazvimirira uye vasina bato ravakarerekera mukuru webasa musangano rinomirira kodzero dzevanhu musarudzo reelection resource center vasolomon bobos bunu vaudza studio 7 kuti basa ravari kuita nezesni richabatsira veruzhinji noruzivo rwakajeka nekukurumidza kuti vakwanise kunyoresa panguva ino vabobos bunu vanoti masangano maviri awa ari kutarisisa kuti zvose zviri kuitwa nenzira iri pamutemo
chatiri kuita ndechekuti tiri kungovandudza basa ratanga tagara tichiita tichiite muonera pamwe chete saka zvimwe zvese zvatiri kutarisa ndezvekuti sarudzo hadzigone kuzongove sarudzo pachezvadzo pane zvimwe zvichange zvichiitwa pakati apa zvatinoda kutinge tichitarisa tichiona kuti zviri kufamba here maringe nezviri mubumbiro remutemo saka tatanga kutarisa nyaya dzekurejistwa kwevavhoti kana kunyoreswa kwevavhoti. Saka tiri kuongorora basa iri riri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission takabatana neZimbabwe Electoral Commission neZimbabwe Election Support Network tichitarisa kuti zviri kufamba here zvichienderana maringe nezviri pamutemo unoenderana nezvekufambiswa kwebasa rekunyoreswa kwevavhoti.
Chikonzero chekuita basa rese iri ndechei vabobo sibunu?
Tingadi kutarisa ndechekuti kunyange ukaita mutambo wako pamusha kana ingava kereke kana ingava nyaradzo kana chingava chii haugone kuita iwe uri woga. Unofanira kuti ngotori nevamwe vanouya kuzohukira vachiona kuti zvauri kuita uri kuzivambisa nemazvo here, uri kuita zvinoitwa zvinotarisirwa kuti zvinge zvichiitwa here. Saka nekuda kwaizvozvo tiri kuitira kuti titarise kuona kuti pabasa rinenge richiitwa rese iri tiri kuenderana here nezvakatemwa mubumbiro remutemo wenyika kana mumutemo wesarudzo. Saka zvatiri kuita izvi ndotoda kuona kuti tiri kufambira mberi here tichienderana nezvinotarisirwa nebumbiro remutemo wenyika. Pamusoro paizvozvo tinoda kuti tizenge tichipawo vanhu vakafanana nemi nenhau information kana kuti nhau zvinoenderana nekuti zvinhu zviri kufamba sei kuitira tichigone kuzosangana vagari vese vana vese vezimbabwe vange vachiona information iri kuenderana nezvevota registration munyika. Saka information iyi inenge yakakoshawo kune vachange vachimhanya mhanya kutsvaga vanhu kuti vanhu vaende vanorejista kuvhota. Saka tikange tine information iyoyo tinenge tichizopawo zvekare kune vaye vanenge vasina simba kana kuti yatinga tikapasiti muchirungu yekunge vachiona information yezviri kuitika munyika yese.
Ndezvipi zvamunoda kuona zvichiitwa kana kuti zvamunoda kuona zvadzikwa sarudzo dzisati dzaitwa?
Ndinofunga kuti chekutanga ndechekuti kunyoreswa kwevavhoti kunofanira kuti kunge kuri chinhu chakareruka. Hazvifaniri kuomera vanoda kunyoresa kuvhota kuti vange vachikwanisa kunyoresa. Zvinofanira kuti zvireruke. Saka kureva kuti zvimwe zvezvimwe zvinotarisirwa ipapo zvinodiwa zvacho ngazvinge zviri zvo zvinoita kuti zvive nyore kuti munhu akwanise kunyoresa kuvhota. Ndochimwe chii chatiri kutarisira. Tinotarisira zvekare kuti nzvimbo dzinenge dzichirejistrwa kuvhota dzinge dziri mudhuze nemunharaunda dzinogara vanhu kuitira kuti vanhu vasafambi zvinhambwe zvakati kurei vasati vasvika pavanorejistira kuvhota. Tinotarisira zvekare kuti kudzidziswa kwevavhoti yatingati vhota education iye ivandudzwe zvekare kuitira kuti vavhoti vange vaine information yakakwana yekuita madecisions anoenderana nemaringe nekuparticipeta kwavo musarudzo dzinezenge dzichiitika. Saka ndezvimwe zvazvimwe zvatiri kutarisira kana takatarisa nyaya yevota registration. Asi tinotarisira zvekare kuvandudzwa kwekushanda kwakajeka kweboka rinoita nezvesarudzo yatingati independence nekushanda kwayo kwakanaka nevainoshanda navo vemapolitical parties mapoka anozvimirira ega atingati manani-government organizations nevagari vemunyika yezimbabwe. Tinoda kuti basa iroro ringe richivandudzwa. Tichizotarisirawo zvekare kuti mitemo yesarudzo inofanira kuramba ichivandudzwa, haifaniri kuramba yakangogara iri pairi ipapo. Tirimo yatingati changing environment context yedu iroramba ichichinja nguva nenguva. Saka nekuda kwaizvozvo tinoda kuti mitemo yesarudzo inge ichivandudzwa ichienderana nezviri kuitika panguva iyoyo.
Avo vange vari mukuru webasa musangano rinomirira kodzero dzevanhu musarudzo reelection resource center vaSolomon Bobo Sibunu vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana vanhu vakafa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu 128 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvinosiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose uchingova pazviuru zvishanu zvine 356. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru 233 zvine 233,352. Kusvika pakupera kwezuva nezuro vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere cheCovid-19 vakanga vave mamiriyoni 4 ane zviuru 333 zvine 6,000,000. 4,336,120. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni 3 ane zviuru 3,369,072. ukuo vabai wa nomba ya chitatu vabia zuru za nane chimwe na manomwe anema kumimana aneva shanu 101,745. Urumende inoti ini urongwa wekubaya nomba ya COVID-19 vanu umamiru wengumi kana kutizukamu makumimata na tukubamza na senzira yukuzirira kupararira kwa chiruwele ichi zichakadaro. Tabata vayembo wa gurukota Rezo utano Dr. Henry Mazorera tika wavunza zwabano funga pamsoro pe mamiriro akaita nyaya ye COVID-19 uye mamiriro akaita zvino munyika.
Tinotenda Mwari kuti nyaya ye COVID-19 pari zvino inenge iri under control. Kana totaura nenyaya yemamiriro ezvinhu ka inyaya inozadza bhuku. Hatingazvipedzi. Asi nyaya yeekonomi haina kumbomira zvakanaka, urombo hwawandisa muZimbabwe. Hazvina mhosva kuti wakafunda kana kuti haana kufunda, uondo urombo hwawandisa, hapana anobetsera mumwe, nokuti tese tongori mubhasiketi rimwe chete reurombo, haingave nyika iyoyo. Nyika yekuti izvo vanhu vanopfuma vega vanhu vari corrupt, vanhu vanorarama zvakanaka chete vanhu vanoita corruption, haisi nyika iyoyo. Saka ndinoti kuhurumende ngaigadzirise nyaya yeupfumi hweZimbabwe, ngaione kuti yauraya chikonye checorruption. Chikonye checorruption kana chafa, ikonomi yedu yakatonaka kudhara kana pasina corruption. Upfumi hurimo kudhara muvhu, upfumi huribo mafactory rumu. Mafactory anotanga kusimukira. Zvinhu zvotanga kuimprova, vanhu vedu vachidzidzawo kuzvikoro zvine maticha. Ndonyaya, ndo zvakanyanya kushata muZimbabwe zvino. Vana vedu vari kufira mumakomba vachitsvaga mari, vachikorokoza. Hazvifaniri kudero. Kushaiwa zvokuita kunoitisa kuti vana vanonge svosvino murumo saizvozvo. Economy zvinhu zvinambomira musha muZimbabwe, nyika youchine mukaka, vanhu vachistavha munyika yakanaka kudai. Mwari uchatonga vanhu vanokonzeresa kutambura kwakadai muZimbabwe. Nokuti Mwari achiri pachigaro nanhasi.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Mazorera vari parunhare kukwekwe neStudio 7. Tombo tarisa zviri mumapepa nau anhasi. MuNewsday mutungamiri weMDC Alliance vaDouglas Monzora vanozivisa kuti nhaurirano pakati pava Emmerson Mnangagwa nebato ravo pamusoro pekuumba hurumende yomubatanidzwa kana kuti Government of National Unity dzava padyo nekupedziswa. MuNewsday makare hurumende nevashandi vayo vanotarisirwa kunetsana mushure mokuziviswa nehurumende kuti vashandi vasina kubayiwa nhomba yeCovid-19 havasi kuzopiwa mihoro yavo. Kuroneko rinoti Bulawayo yashandisa mabhazi makumi matatu kutumira vechidiki kuHarare kumhemberero yeNational Youth Day, uko mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura pamusoro pekurwisana nezvinodhaka. Zuva iri rinopembererwa musi wa21 kukadzi, rinova zuva rekuzvarwa kwevaimbova mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadi makadi. Uye ndinozwa kunyarira vamwe vanhu veZimbabwe so vanonzi vaZANU-PF. Shuwa mungangomuke muchiinstructa mapurisa kuti vabhuloke vanhu. Zvinonyadza pasi rese. Nyika dzese dzine maopposition. Hakuna zvakadaro. People are free to express my rights avo. Saka kana muchivharira ndozvinotirambidza here pakuvhota muchaita sei? Muchati bhuloka kuenda kunovhota. Hatichadi, hatichadi. ZANU-PF 40 something years muri pachigaro. Zvinhu zvakasiyiwa naSmithi Mugabe achizviuraya. Muchigovana muchaenda kunze kwenyika kunodhevhelopa ikoko, muchitenga dzimba mukarwara munorapwa ikoko. Hapana chamakadhevhelopa muZimbabwe, chamakaita kutouraya zvinhu zvakasiyiwa naSmithi. Saka hatichadi, hatichadi. Munotaura kuti hatidi masisi mota dzenyu dzisabhuloke vanhu. Hakuna mota dzinoblokwa because mota dzese dziri muZimbabwe it belongs to CC. Polisi yacho, masoja, vanhu vese ndeve CC. Saka munondishamisa kuti muri kuti vachablokwa ndevapi? Vanhu vese ndeve CC. Hakuna chamboda ZANU-PF. Zvenyu ndezvekufosa zvemuri kuita zvokurova vanhu. This is 20th century. Murusura mchiruwa wano, pakai.
Mamuka sei ma citizen. Ma citizen, mamuka sei, kandina mashoko umasho manana. Na jida oti leadership, edi ichi njiopa, ino ti 6 million vote. Sekuona kwangu yesu, inopa 6 million vote, ngaba chiti 8 million vote. Nukutitani imwe million ilikuwa kucha, kusano. Kose leita avaruku register imwe million, sakangawati. Tichibva pa 6 million vote, tichiti 8 million vote. Sanganisironi ama zedu tukuya zirubwa usanita. Kose ito pane muruma taura zakepa live toku. Andikizeza mkuta ati anu wanika parembu, titawa. Achita anza anu pa madonation ku nana Nigeria, Algeria. Kata inini atitombo mzia, inini yone na mayangu ya ndiru kitandukusha ya chekuchika. Asha isho ngiri pano pa yepwe. Nanzu kwa kuti munaru kutotono ta munaru kutotono ta kunze kwe nyiko. Kutandi wana babe ilo wanono supporta wanono ma girlfriend wajisia wana wawane tsari. Kuhoso ita uyu kakaji. Shawaiti roe rochi shandu kondi ya mwari ii. Wano yesa wakaro kakaji ya mwarawe nimi.
Ndino pakutenda kune wana we Zimbabwe support yavo takaiona kumusangurali ye TCC. Chandinoda kutaura nechekuti vakuru we Zimbabwe vanamunayo vana president Mnangagwa vachiwenga. Dai ngwari vamwe anonzwa maadvise evanhu vanotaura na president Chamisa vataurirana nekuti president Chamisa ndovane yesu. Mapurisa emuZimbabwe nemasoja ekuZimbabwe vakawana basa kuTCC. Kushungurudza masupporters at TCC, but ngatende mberi murikutaura natafadzwa mushonga.
Vashamariri veStudio 7 makadini mashoko angu andoda kungosira kuvana veZimbabwe ndekuti mukomana unoyu Mnangagwa ngarege kupusisa muri yeZimbabwe, ngarege kuzvita kuti kana achiti wakagwa hondo oti wakagwira nyika vanhu vose vava vanhu vake isu hatizivi, ngarege kutitidzira vanhu isu hatizivi. Tirikutaura ndiri pano papolokwane ndoitwa Bima vamwe vanonditi Stole. Ndiri pano papolokwane mutaure kuti arege zvokutitidzira vana veZimbabwe. Tiri kuti mukomana ngapinde hake Chamisa chete chete, ndo mashoko angu. Shuwa takadzidza kuchikoro takainda kuvuya kuno South Africa kusukuda kwedu, zvose takaita mabhuku tinawo takadzidza asi hakuna basa. Migwagwa izvezvi haitarisiki. Ndini pano ndoitwa Bima ndobva pamberengwa apo parengwe. Handitauri ndichihla, handina wandinohla. Vanhu veStudio 7 ndinokumbira musvitse mashoko awo pasina kuhla. Kana vachiuraya zvavajaira vanhu vezano PF ngavave vandiuraye pano papolokwani pasiwo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kuvharwa kwezvondo rose kwakaitwa zambuko pakati peAmerica neCanada zvondo rapera kunonzi kwakakonzera kuti America irasikirwe nemari inopfuura bhiriyoni remadhora zuva nezuva. Zvondo rapera vatyairi vemagonyeti vokuCanada vakamisa marori avo pabridge rinobatanidza nyika mbiri idzi mumatunhu eMichigan muAmerica neOntario Canada, vachiratidzira kusada kwavo kumanikidzwa kubaiwa nhomba yeCovid-19 pamwe nokumanikidzwa kupfeka mamask. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti America haisati yatanga kunzwa kurwadza kwakakonzerwa nokuvharwa kwebhiriji iri kwesvondo rose, vachiti vanhu vachatanga kunzwa kurema kwacho pasina nguva refu.
Organizana kuti vakafoma yavanoti Freedom Convoy vanodrive mangururu vaya vaya vane chichemo chokuti aiwas kumanikidzwa kubayiwa Jackson COVID atid plus mamuma restriction nanga so Canada iko kwa iOS atid kana mada kuti ma restriction iwa yakasukubaiwa usingadu shida isu takudi takuvhara ma roads atcha drive saka vakabva ku vachifamba kunosvika vamwe vacho vakaenda kuparliament yokucanada vamwe vacho vakaita kupi vakaenda pamaboda yeamerica vaine freedom convoy vachiridza mabhera vachivatapo vachiimba vachidii vachizama kuti izwi ravo rinzwike saka vakavhara trade yeamerica necanada pamwe chete navanhu vanenge vachida havo kufamba kuenda kucanada kana kuuya kuamerica vakava vakazvivhara izvozvo
chinangwa chikunovhara bridge iri riri pakati peamerica ne Canada chachiri chei
chachiri chokuti kana vakaita izvozvo ufumi hwese hweamerica nohwecanada hunogona kugwadama neimwe nzira kana hwogwadama kudero zvido zvavo zvavanenge vachida ivo kuti vanzi aiwa musapfeka mamaski vanzi aiwa musamanikidza kubayiwa zvichange zvidii zvichange zvichiteererwa zvichiitwa ndo chachiri chido chavo ichocho chaizvo asi hurumende yecanada yakati aiwa hazvigoni izvozvo kuti zvifambisa izvozvo hurumende ine zvainoda kuti zviitwe kuti chirwere checovid chipere saka mukuru wepresident wecanada Justin Trudeau vakatora mutemo Emergency Act nokutora mutemo wakadaiwa tavana masimba okuti zvipedza zvose izvi vobva vovhara dzimwe mari dzinoenda kumatracking company iwawo mangururu iwayo pamwe chete nokubhana vanoridza mabhera amangururu for mwedzi miviri iri kutevera
kungovharwa kwebhiriji uku kwakabata America zvakadii
kwakabata America zvakati kure chaizvo tinoona kuti makambani mamwe makuru anogadzira mota akaita sana Ford Motor Company vana General Electric vakava tovhara mamwe mabasa mamwe mabhizinesi ava vanoitira kuti zvinhu zvavo zvimwe zvinosvikira nokucanada topadhuze nokwazviri popo zvobva zvodhiraivhiwa zvosvika kwavanenge vari kumichigan uko mamwe mabasa omuamerica akatopera nokuti vanenge vakamirira zvinei zvichibva kucanada ramangururi iwawo kwozoita kuti zvimwe zvinhu zvakatanga kushayikwa kune dzimwe nzvimbo zvaifanira kunge zvichibva kucanada zvekare zvimwe zvaiwanikwa zvacho pazvinei zvava kunoita zvishoma mapurize acho anga akutanga kukwira zvekare nokuti ufumi hwanga husingafambi mavhiro oufumi anga asati achafamba tinoona kuti mamwe makambani vakabva vati takutakura zvinhu zvedu nendege asi ndege inodhura saka zvinobva zvazodhurisawo zvinhu zvazvo kana zvavo zvacho kana zvava kuzosvika kuvatengi muamerica zvose nokucanada hapana chaifamba chindeko inyika dzinozvidzana zvakanyanyisa chaizvo zvakangofanana nezimbabwe nesouth africa
saka makatarisa izvi munoti nyika yakanyanyisa kuremerwa nezvakaitwa navatyairi ava ndeipi pakati penyika mbiri idzi
ndinoona sokuti icanada asi tikanatsokuzvitarisisa ufumi hwecanada nohweamerica hwakabatanidzwa kunge mapasha chaiwo akatosara pasi saka ufumi hwose hweamerica hwakaafektwawo chaizvo zvinogona kusaonekwa ike zvino asi nokufamba kwenguva tichatanga kuonekwa kuti aiwa mabhiriyoni namabhiriyoni oufumi anga akabatwa akatozuva roga roga america necanada vairuza mabhiriyoni akawanda ingava peturo chaiwo kana dhiziri raidoro richitengwa namangururi iwawo achifamba raarisingatengwi saka nyika dzose dziri mbiri idzi pamwe chete nepasi rose nokuti ufumi hweamerica hukakosora ufumi hwepasi rese hunokosora nokuda kweglobalization yatinohwaiye
nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti musangano wakaitwa nebato reCitizens Coalition for Change wakaratidza kuti Zimbabwe ine mapato maviri ezvematongero enyika masangano eZimbabwe Election Support Network neElection Resource Center anobatana mukubatsira vanhu kuti vanyorese kuvhota nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kuvharwa kwemuganhu weamerica necanada kwakaitwa zvondirapera hakusati kwatanga kurwadza vagari vomuamerica tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka.